Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kurume 24, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Basa rekuendesa chikafu nerubatsiro kune vakawirwa nedambudziko redutu mupengo cyclone Idai kuChimanimani mudunhu reManicaland rononotswa nekuda kwekunonoka kuvhurwa kwemigwagwa yakaparadzwa nemafashamu.
Pari zvino tiri kunyanya kukonzenzeta zvakanyanya nenyaya yechikafu nekuti nzvimbo yedu marodzi mazhinji haachapfuurika, haachafambiki.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muWashington DC muno muAmerica zvinounganidzawo mari yekubatsira vakavirwa nedambudziko redutu mupengo kumusha.
Nhasi vatamba ushe zvanga zvakakosha nhasi ndezvekuti vachipinda pamutambo uyo vanga vatarisira kuti vasakunge kuti vaende kuEgypt, saka vakwanisa kuti vange vachiita izvozvo.
Chikwata chenhabvu chenyika chemawarriors chinobudirira kuenda kumakwikwi eAfrica Cup of Nations 2019 kuEgypt zvichitevera kurova kwachaita Congo Brazzaville. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Basa rekuendesa chikafu nemishonga kune vakavirwa nedambudziko redutu mupengo cyclone Idai kuChimanimani mudunhu reManicaland rinonzi riri kunonotswa nekuda kwekusamira zvakanaka kwemigwagwa yemudunhu iri iyo yakaparadzwa nemafashamu. Mumiriri weChimanimani East muParamende vari nhengo yezano PF vaJoshua Sako vanoti kutaura kudai pane mazirori azere nechikafu nezvimwe zvakaita semishonga asi haasi kukwanisa kupinda muvanhu kuti chikafu chigoverwe nekuda kwekusagadzirwa kwakaitwa migwagwa. Vasako vanoti kunyange hazvo zvikopokopo zviri kubatsira mukutakurwa kwemishonga nechikafu hazvisi kukwanisa kutakura zvinhu zvose zvakawanda pachitariswa uwandu hwevanhu vari kuda rubatsiro. Asi vanoti vanotenda zvikuru vagari vemudunhu mavo, avo vanoti vari kushanda zvakasimba kuvhura migwagwa yakavharwa iyi vachibatana nemamwe mapoka anosanganisira mauto nemapurisa. Vagari vemudunhu iri havasati vabuda munjodzi yemafashamu iyi zvichiteverawo chiziviso chakaitwa nehurumende chekuti vagari vari zasi kwedhamu reManyera kuvhumba vangwarire sezvo chidziro chedhamu iri chichinzi achichina kusimba nekuda kwemvura yakanaya iyi. Kuti tinzwe mamiriro yakaita zvinhu kuChimanimani ngatinzwe hurukuro yataita navasako.
Pari zvino tiri kunyanya kukonzenzeta zvakanyanya nenyaya yechikafu nekuti nzvimbo yedu marodzi mazhinji haachapfuurika, haachafambiki. Saka tinotenda His Excellency the President vaMnangagwa nekudeclare this event as a national disaster nekuti zvakonzera kuti vakawanda vauye vana veZimbabwe, makambani aZimbabwe vauye vachibatsirana nesu kuti vanhu vedu vaone kubatsirwa paground.
Mune huwandu here hwekuti vanhu vawanikwa vafa hwasvika pakadii?
Pari zvino handina namba nekuti inopota ichichinja. Kune mamwe mabodies akawanikwa kungangu zero, zvinonzwa sekuti kwakawanikwa mamwe mabodies maviri. Kukopa tichiri kutsvaga, tine mapurisa ari on the ground vari mubishi kutsvaga kuti tingawana here vanhu vedu. Asi tosvikira kuti vamwe vakatsikirirwa nematombo, vamwe vakaeredzwa nemvura.
Nyaya yanga ichimbonetsawo ndeyechikafu kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekwana Mutsvangwa nekumwe kwakadaro, vakwanisa here kunge vachiwana rubatsiro?
Chokwadi izvozvi ndakamira panzvimbo inonzi Silver Stream pane dispatch point pari kusvikira marori. Dambudziko rataita hombe nderekuti marori dzedu anosvika kukopa Mutsvangwa akaeredzwa nemvura. Asi parizvino tirikushandisa ndege dzeAirforce nedzimamwe mawewisha dzari kutibatsira kuti chikafu icho chitakurwe chisvike panzvimbo. Ndatobva izvozvi kunzvimbo inonzi Muchatsiya kukopa ndabva kuti kwaendeswa chikafu, kwachikukwa kwakaendeswa chikafu Mungangu, Machongwe nedzimwe nzvimbo dzakawanda. Saka parizvino tirikushanda neair listing yechikafu. Tinotova nedatabase, saka nzvimbo dzedu zhinji dzichawana chikafu nendege. Asi tongonamatira kuti dai mvura yarega kuna yanhasi. Nekuti tine marori akawanda ari pano pasilvasinza akatoloda chikafu parizvino, akangomirira kuti rodhi rinobva paLemonkop kusvika papiko rikavhurika. Tinokwanisa kusvika nzvimbo dzakadai nana Chata, Ngangu, Machongwe, Chizengo nekuTubari. Tichitenda macommunities edu kubatana kwaakaita, nekuti community yekuTubari parizvino vari kushanda kuvhura rodhi rinobva kuTubari kunobuda kuChizengo. Vekwamutsvangwawo vari kushandawo community kuvhura rodhi rinobva kwamutsvangwa kunosvika kuChipinge. Kunonzi kuGwendingwe, veAllied Timbers vari kuvhurawo rodhi rinobva kuGwendingwe richinosvika paSilver Stream. Ukuwo tine macontractors atsvagwa nehurumende. Tinoda kutenda kuti tina contractor mahombe apiwa basa kuti atotanga kushanda kubva kuWengezi kusvika kuSkyline. Saka tine mufaro kuti least Ministry of Transport vari kumhanya-mhanya kuidentifya macontractors kuti marodhi iwo agadzirwe chimbi-chimbi. Asi tiri kutsvaga nzira dzatinogona kugadzirisa dzekuti fanosvika chikafu ichocho kuvanhu by road, nekuti nemawandiro akaita vanhu vedu ndege hatingakwanisi kuchifidze vanhu vese.
Tinonzwawo kuti kune zvikwata zviri kubatsirawo necounselling kana kuti kuedza kutsanangurira vagari kuti vanzwisise dambudziko iri. Zvakamirawo sei munyaya dzecounselling?
Ichokwadi, tine zvikwata zvakawanda, mavolunteers ari on the ground, the community of health, maprivate organizations, maNGOs vari kupinda muvanhu zveshuwa vachiita that counseling kune vanhu vedu. Nekuti chiitiko ichi chiitiko chinorwadza, kuti unongorasikirwa nehama kana kuti nemhuri yese vanhu vakararama. Asi chimwe chinorwadza ndechekuti mamwe mabodies haasati awanikwa. Samunongozivawo kuti kana hama yako usati waiwana unenge usina kugadzikana mahana mako kuti dzimwe nguva mupenyu, saka nderimwe dambudziko ratinaro. Asi ini chandoda kungotenda kubatana kwevana veZimbabwe padambudziko ratinaro, nekuti chero corporate world nenew dispensation yatinayo, tikaona vemabhizinesi vemakambani vachiuya vachitibatsira, kusanganisira vana Doves, vana Nyaradzo, vana Coca-Cola, vana Green Fuel, Bitumen World, vana Econet Wireless. So many people have come forward to assist panguva yekutambudzika ikoko. Saka tinoda kuzvitenda kuti vanhu vabatana padambudziko irori.
Pane vamwe honorable Sako vari kuchema kuti hapana zvikwanisiro kana kuti machinery inokodzera kuti vanhu vange vachishandisa mukununura vanhu, zvekuti vari kushandisa maoko, mapiki nemafoshoro. Zvakamira sei?
Ndofunga munonzwisisa kuti nzvimbo yacho yanga isingafambiki. And iko zvino kwangu ndoziva kuti vepolisi vatova on the ground kutanga nezuro chifamba vachiita searching for my bodies. Ichokwadi zvekuti assistance kana iripo yevanogona kubatsira, asi mapurisa pachawo vakasvika munzvimbo nezuro vakatotanga kubatsira. Asi nzvimbo dzinoda kubatsirwa mumajonga dzakawanda, munoziva kubva kukesho valley kuenda kunonzi kuhangani, kwachikukwa, kubata Martin Ward, kuuya kuTubari, Charlesfield, kudzika kuenda kunana Muchadziya, Mutsvangwa, Nyahode Valley, Silver Stream. Nzvimbo yacho yakakurisa. Saka nzvimbo dzinoda kutsvagwa dzacho dzakati wandei. Saka handingati varipo on the ground vanogona kuzvisimudza vega, asi ndingangokurudzira kuti kana kuine vanoda kubatsira, everyone is welcome kuuya kuti tibatsirane padambudziko ratina.
Vanga vari mumiriri wechimanimani East muparamende vaJoshua Sako vebato reZANU PF vari parunare kwakare kuchimanimani East nestudio 7. Zvichakadaro, zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudunhu reWashington DC, muWashington muno muAmerica, nezuro zvakaunganidzawo mari inodarika zviuru zvitanhatu zvemadhora, iyo ichabatsira kune vakavirwa netsaona yecyclone idai. Ngatinzwei hurukuro yataita nemumwe vakaronga mutambo uyu vari nhengo yebhodhi reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZIDNA, Muzvare Masi Guramatunhu.
Mutambo wakafamba zvakanaka zvikuru. Ambasada wedu wamutembwa vanga varipo. Takanga tiine vakuru vemasangano eChurch, Apostolic Faith Missions, Wayward in Faith Ministries nevamwe vakangodaro vanga varipo vachitikurudzira. And vanhu vemunharaunda wemuZimbabwe vanga varipo wakati wandei.
Tinoziva kuti chinangwa chenyu chachiri chekuunganidza mari yekunobatsira nayo kumhuri dzakawirwa netsaona yecyclone idai. Mungatudza kuti makakwanisa kuunganidza mari yakadii?
Takakwanisa kuunganidza mari inopfuura iyo, it's close to 6,000 I think. Iye zvezvo vanhu vachiri kungounza futi mari. Pane dzimwe mari dzakazouya after nedzichirungouya, saka at this moment we don't know how much, but we know kuti it's around $6,000. And ndingade kuti nditaurewo kuti vanhu vakanga vatopa futi mari before kuma organizations. Saka imari itori pamusoro iyi yeimwe yanga yabviswa nevanhu, even iwo vakauya vacho nezuro.
Mari iyi munotarisira kuzoitumira sei kumhuri dzakawirwa netsaona dzamuri kuda kubatsira?
Tiri kushanda namukoma Freeman Chari, and kuna mukoma Freeman uko watoreza $72,000. And iri kuendeswa iwo ishanda nemaorganization emakaona seangare online naye Presbyterian Church nevakangodaro. Saka mari iri kuendeswa kune maorganization ari on the ground already working.
Vazhinji vanogona kunge vaine zvimwewo zvavanoda kubatsira nazvo zvisiri mari. Muri kutambira rubatsiro rwakadii?
Pari zvino hatina zvatingati tiri kutambira in terms of kutora zvinhu kutizotumira kumusha, nekuti takaona kuti isusu kwatiri kunoku tiri kure, nekuti tikatora sei mbatya kuti tiendese kumusha zvinotora nguva yakareba. Asi tikatumira mari vari kumusha vanokwanisa kudi kuti vatenge zvinhu vachiendesa zvino, and this zvazviri immediate kuti zvinhu zviende. Saka takaona kuti mari ndo yakakodzera, asi zvisingarevi kuti izvo hatichasviki papoint yekuti maybe tichazoti ngatiendesei zvinhu kumusha. Zvino zvatingangokwanisana paine vari kuda vari kuteerera vari kuda kudaro izvo zvokuti tivakolektire zvinhu vachitumira, tinokwanisa kudaro.
Vanga vari Muzvare Masi Guramatunhu, vane venhengo yebhodhi reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZIDNA, sangano revana veZimbabwe vari muno muAmerica, vari parunare neStudio 7 vari muMaryland.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave, uye na 7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 pm nekutumira maWhatsapp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti uwandu hwevanhu vakaurayiwa nedutu mupengo cyclone idai munyika dzekuti hamhembe kweAfrica dzakawirwa nedambudziko iri hwave kudarika mazana manomwe. Sangano iri rinoti pavanhu ava, vanhu vanodarika mazana mana vakafa muMozambique chete. Umwe masangano anopa rubatsiro ari kutatarika kubatsira zviuru nezviuru zvevanhu vanoda rubatsiro. Zvizvarwa zvemuThailand zvabvota nhasi musarudzo inonzi inzira yekudzosa utongi hwejekerere, asi iri kushoropodzwa sechiitiko chakarongwa nemutungamiri wehurumende vaPrayut Chan-o-cha senzira yekusimbisa masimba avo echiuto muutongi. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
Zvino mukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chatinokupakurirai zvondorega rega. Ini ndini Maikove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikura nyaya iyi yedutu mupengo yakarohwa dunhu remasvingo uyezve Manicaland. Rikarohwa zvekare nzvimbo dzakasiyana-siyana kuMozambique uyezve kuMalawi. Dutu mupengo iri rakapunza dzimba dzakawanda uyezve rikauraya vanhu vanopfuura 250 mapfumbamwe. 259 kuZimbabwe. KuMozambique, pari zvino hurumende yawe iri kuti pafa vanhu vanodarika 410. Svondo rapera, takanzwa hurumende yava Munangagwa ichiti kutangira musi wa23 kurume kusvika nhasi musi wa24 kurume nyika yose ichange ichichema tichirangarira vanhu vakashaya kuZimbabwe vaurayiwa nedutu mupengo iri. Nechirungu vanoti 2 days of mourning. Nhasi muchirongwa ndati ndikupei imi vateereri vestudio 7 mukana wekutaura nemhuri yeZimbabwe muchipa maonero enyu pamusoro pacyclone Idai. Muteereri wedu wekutanga ndiJoe Mtisi uyo ari kukapa uko kuCape Town kuSouth Africa.
Nii ndinonzwa Joel Mtisi, ndiri kuBushnell Bridge kumusha, but right now ndiri kuSouth Africa kuCape Town. Ndinorwadziwa zvikuru, but ndinoti nedambudziko ratakawirwa naro iri Mwari ndaapindire. Tese tiri kurwadziwa, zvinei kuti ndiani wakashayikirwa, ndiani usina kushayikirwa, but tiri vamwe chete. Mwoyo yedu inorwadza sevanhu vari kuSouth Africa kudai, but kubudikidza ngeiko kesho vanhu tiri kubatsirawo patinokwanisa napo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaMtisi. Ngatiendei kune umwewo asina kudoma zita rake asi ari kuNamibia.
Makadiko atape Studio 7, tiri kuno zvedu kuNamibia uku tichida kuti nenhamo kumhuri yeZimbabwe nekuburikidza nekurasikirwa nehama dzedu dziri kuChipinge nechimanimani, tichikumbira kuti yeiresa nezvainazvo wedu wengatibetserane pahama dzedu idzi.
Umwe wamuteereri wedu ari uko kuNamibia. Zvinofadza zvikuru kuona zvizvaro zveZimbabwe zviri kumanyika akasiyana-siyana zvichibatsira nenguva dzakadai. Kuno kuAmerica kuna vaFreeman Chari vakatanga GoFundMe padandemutande apo vakaunganidza mari inopfuura $71,500 madhora ekuAmerica. Mari yavakapuwa nezvizvaro zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika. Ngatienderere mberi nechirongwa, tinzwewo mumwe muteereri watinaye muchirongwa nhasi.
Ndinonzwa kurwadziwa zvizhinji kurusa nehama dzedu dzakarasikirwa neupenyu kunyika yedu yechibarirwo yekuZimbabwe. Uyezve ndinorwadziwa nevanhu vakaparadzirwa misha. Ndinongochemawo kuti vanhu panogona napo kubatsirawo. Ngatiteukanzatukanzatu tiwane kubatsirawo hama neshamwari dzakarasikirwawo. Uyezve hurumende yedu ngaikwanisewo kumira chaizvo pakubatsira hama dzedu dzakarasikirwawo nezvunhu uyezve nehama dzedu dzakarasikirwa neupenyu vadzichengetedzewo zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamazhambe. Nguva ndiyo yadyanana navateereri vedu. Mabva kunzwa kuna vaJoe Mtisi vari uko kuKapa kuCape Town. Tikanzwa zvakare kubva kuna vamazhambe vari uko kuJoburg. Vatanzwa zvakare kuno umwe muteereri wedu asina kudoma zita rake ari kuNamibia. Kana muchida kutumirawo mashoko enyu, titumirei WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Ini pache zvangu ndipa Twitter uyezve paInstagram @BigMike3 ndiyo username yangu. Tisati tasvika kumagumo echirongwa, ngatimbonzwai kanziyo kagift matupeko anzi Cyclone Idai waparadza musha wedu.
Mani mani no chema, Jehova marika padara. Nyangwe chipinge no chema, Jehova marika padara. Paka uya dutu rinavura, yokuparadza misha yedu. Paka uya dutu rinavura, yokuparadza zvikuru. Paka uya dutu raisvisa, yokuparadza hama dzedu.
Aiwa, hama dzedu, manzwa akanziyo kagift mashupeko. Anzi Cyclone Idai waparadza musha wedu. Aiwa, kune avo varasikirwa nehama ndinoti nematambudziko. Mwari ave nemi. Tiri kuchema pamwe chete nemi sezvizvaro zveZimbabwe. Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei pachirongwa The Connection nemusi wechipiri. Chirongwa chedu chakanangana nekukurukura nyaya dzinobata vechidiki munyika. Anokuonekai nemufaro. Ini ndini Michael Hove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iye zvino toenda kuna Praxedus Jeremiah we Studio 7 achitipa chirongwa chezvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu.
Anogamuchira muchirongwa chedu chanhasi apo tinokurukura nezvechitendero chechiKristu. Ari kugamuchira muchirongwa ichi ndi Praxedus Jeremiah.
Tinansi Pastor Faith Wambiwa Dengu, zvikuno kuAmerica. Ndinobata ndine Faith Compassion House kuno kuAmerica, kumusha inonzi Rutendo Compassion House.
Iri kereke kana kuti isangano?
Tingati vanhu vemuno muAmerica vanosangana parunhare, tonamata pamwe chete because hatikwanise kuungana panzvimbo one. Ndongoti vakanyanya kubata vanhu vekumusha, ndo vanonyanya kuna matanesu, saka tinologa in tona mata pamwe chete. Vanenge vari ku Texas, vamwe vari ku DC, vamwe vari ku Missouri, munyika ino yese America, vanhu vanofona tona mata pamwe chete.
Oh, vari ku Zimbabwe.
Oh, vari ku Zimbabwe vanosangana kupendeza 4 kwamushungoma. Vamwe vacho vanoita ma capacity building vachingosangana panzvimbo dzakasiyana siyana, nekuti hatisati tave nechurch chaiyo yakamira. Saka tina pekuti pakati ndopatinosangana, tinongosangana panenge pari available nguva iyoyo.
Kumusha kwaita dambudziko remafashamu emvura akakonzerwa necyclone idai, pane zvamuri kuitawo here imi seve kuZimbabwe vari muCalifornia?
Kuhongu nyaya iyi takatoikurukura nezuro, saka tine zvatiri kuita zvatita zvaga kuti vari kumusha vari kutungamira ndanani. Nekuda kwokutiwo takafambirawo vanhu vekuMexico nevemamwe marudzi vanga vari pabhodha vakavirwa nedambudziko, takabva taisa nyaya yedu yekuZimbabwe mafashamu emvura. Saka tirimo mugwara rekubatsirana nevese vari kubatsira, zvisiri kuti kunamata chete.
Kurudziroi yamungape kune vekuZimbabwe panguva ino semutendi?
Iye ndiri kuti nini, mazuva atakurarama ndo akataurwa mushoko raMwari kuna naMatthew, namazuva ekupedzisira hapana unogona kukombera kuti chii chaitika. Saka ndiri kuti nini, kune vekuZimbabwe, nyika dzose ngatigare takagadzirira, zvikuru sei kuregerera. Kana tichishumira toregerera, because hauzivi kuti mangwana unofuma uriko here. Toda kutenda kuti vana mai nana baba vakashaya vanga vachitori nemapulani kuti pakupera kwegore ndinenge ndaita izvi. Vamwe baby vaitenda kunotenga nyama yekuti vabike manheru, but rufu rwakasangana navo. Saka ndiri kuti ngatiregereranei, tibatane. Ndonguva yatiri kufanirwa kubatana nekuita zvinhu chimwe chete, uyezve nekutsvaga Mwari mazuva ese eupenyu hwedu. Iri dambudziko harizi rehurumende chete, but idambudziko rekuti machechi ngavapindire varatidze vanhu gwara rekushumira Mwari.
Muri kuzvionawo sei mabasa ari kubatwa neavo vatotanga kare kutumira zvinhu, kuunganidza zvinhu zviri kuendeswa ikoko kunzvimbo yakawirwa nedambudziko iri?
Munamato wedu ndeuri kuti vari kugashira nevari kugamuchidzwa vacho vagonewo kutenda kune vavapa. Chechipiri ndechekuti vari kugamuchira ngavasvitse vavimbike. Mwari wavo ambovapa basa iri rekuti vaite basa guru rakadaro, achavaropafadza. Ngavavimbike vagove neunyanzvi hwemwari. Tikatarisa mushoko raMwari kunana Stephen vakanga vari kumapoto, vaiti vari kumapoto ikoko vaibata basa raMwari, madhimoni achibuda vanorwara vachiponeswa. Saka ndiri kuti ini kumafundisi, kumadhikoni vari kushumira ushumiri hwokupa vanhu, hwokugadzika vanhu, hwokuviga vanhu, shumirai neumwari nesimba guru raMwari. Mwari vaonekwe pane zvese zvamuri kuita. Jehovha vanokuitirai nyasha zvakare. Ndimi masarudzwa nedenga kuti musangane nechiitiko chakadai. Saka denga riri kuti riri kuvimba neni, nesuwo vari kunze tiri kuvimba neni kuti zvamabvuma kudayira kudaidzwa naMwari panguva yakadai, Mwari vachakuitirai zvakanaka.
Aiwa, nguva dzedu ndodzadyana, mochitipendera nemunamato.
Baba, tinokutendai neshoko renyu rinotaura kuna Timothy. kutuse kutanga ndurura ira kutubani wosika yenge tehele madzimambo na vose vari wakuru kututigare ni mkariro unokutuwa kwa kunamata mwari mnamato wangu nesaraji uso kunamata nika edu ye Zimbabwe kunamata wanotonga, kunamata wa community zedu kunamata cheki mafundi zedu wari kutunga mira kuviga vanu mwari waitire shakana kamu waro pafazi kukutaini sozi ya wanochema mwayamutuwe netinoti mjini moga mnyarazi Nezita rajesu, nyaraza ila na wenye. Nezita rajesu, waro pafazei. Waro kupata basa mwari, chukuti banoru wara wa tina mishonga ya kubuga otito. Mafundi za mafa simba, ngawani namatile wanu wapone. Nezita rajesu kristo. Namata nebukenda. Amen.
Mange makaterera kuchirongwa, hapo tino kurukura nezwe chitendero chechi kristo. Kave kukuoneka ya mchirongwa, ndipa sudi Jeremiah.
Tinotenda Francis Jeremiah West Studio 7 pamwe chete nechikwadha cheChrist Like Choir nekambo katinoshandisa muchirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu. Munhau dzemitambo. Chikwata chena kuchema Warriors chakwanisa kupa vana veZimbabwe mufaro munguva yonyika iri kuchema tsaona yakakonzerwa nedutu mpengo Cyclone Idai zvichitevera kubudirira pachaita kuenda kumafinal emakwikwi e 2019 Africa Cup of Nations achaitwa kuEgypt. Zimbabwe yarova Congo Brazzaville 2-0. Ngatinzwe hurukuro yataita nemuongorori wemitambo muzi wetu Adebe.
Nasi vatamba mushe zvanga zvakakosha nasi ndezvekuti vachipinda pamutambo uyo vanga vatarisira kuti vasakunde kuti vaende kuEgypt. Saka vakwanisa kuti vange vachiita izvozvo draw kana kuti win ndo yaizokwanisa kuti Zimbabwe inge ichienda kuEgypt. Saka vakwanisa kuti vange vachiita izvozvo zvavakuratidza kuti Zimbabwe yakupedza iri pamusoro pegroup iyoyo group D ine 11 points kubva ku6 games. So DR Congo ya wina o 1-0 ichirowa Liberia. Saka DR Congo ni wazinji wano izone uti DRC ya upeza ripa number 2. Saka ndi ime ya kuyenda ime ya peza ime 9. Saka pa grupi loro wangakune ma Warriors. Zawa akitu watu ma Warriors ndoa kuyenda ripa msoro pe group. Kwa zote zera DRC ya peza ripa number 2.
Eti chitarisa matambira eta chikwata ichi. Munu utarisira ere kuti chinenge chine ramangwana rakanaka kuma finali ikoko.
Ndinogona kuti roenda rotamba zvakanaka chikwata chedu chema Warriors. Asi zvakakosha ndezvekuti tinge tichigadzira mushe mukuenda ikoko. Tonyatsoona kuti tinovatsvagira mari inovabatsira kuti vange vachigadzira makupiwa wa Nations Cup ikoko kuEgypt. Tinoona kuti kazhinji kazhinji tinoshaya mari yekuti tinge tichigadzira mushe mushe. Tinogara tine 1 or 2 maproblems anozomuka ipapo. Saka takatarisira kuti kunge kuchitsvagwa vanhu vanogona kubatira chikwata chemaWarriors. Iyezve vanogona kunyatsobatsira mushe mushe makambani emuZimbabwe. Zvinoshamisira kuti unoona kana iye zvino vanga vachienda kunotamba mutambo uyu wakakosha maWarriors. Taona makambani mazhinji achivhunza vanhu maprediction kumaFacebook page awo. Zvinorakidza kuti vanofarira mutambo wenavo. Dai vachikandawo mbichana kumaWarriors vanogona kuti vange vachienderera mberi.
Tanzwa kuti mutambo uyu usati watanga kune munhu wechidzimai atsikirirwawo pakutsikirirana kwaitika pakupinda munhandare akashaya. Icho kwadi here ichi?
Hatisati tanyatsoconfirma. Asi zvekurakidza kuti chinhu chaitika ichocho. Iyezve tinoziva kuti kwanga kune maprepaid tickets.
Tinotenda muongorori wemutambo wenhabvu muzi wetu Adebe ari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Chikwata chenhabvu chemaWarriors chinobudirira kuenda kumakwikwi eAfrica Cup of Nations kuEgypt zvichitevera kurova kwachaita Congo Brazzaville 2-0. Naizvozvo ndokuoneka ii ndini Jonga Kandemiri ndokusiyami na Gibbs Dube.
Soku izika tisenda.